Goreri nondo dzinganisa ho
Goreri nyasha
Zvaindi dzinganisa Goreri nondo dzinganisa ho
Goreri nyasha
Zvaindi shungurutsa Goreri nondo dzinganisa ho
Goreri nyasha
Vaya vekunditarisira pasi Vacharohwa nesepuraisi
Goreri nyasha
Vaya vekunditarisira pasi Vacharohwa nesepuraisi
Goreri nyasha
Hanzi muna hasekwe Munu ana mwari wake
Ana mwari wake
Hanzi muna hasekwe Munu ana mwari wake
Kale kukoro mora neyo
Yesu wangu
anza Zatarwa na sasa Makanga wapeja
Chimimiso chake ye mai Neche kute kuchana ya
Makanga wapeja
Yesu wangu anza
Chimimiso
makore umo
Ureri indonderako
Chimimiso chake ye mai
Makomborero, Makomborero, Makomborero,
Makomborero,
Makomborero, Sekukundikana kwako Dati ndinorivesa Kwanga kwanyorwa madi Sekukundikana kwemereji Neva shinji waka ungani Dati ndinorivesa Ariti nema sita Yekuti mukundikane kumbasa Zanga zaka iswa paka wanda Dati ndinokuta Ariti nema sita Sekuti Nene mari Saka iswa paka wanda Dati ndino kusa Mazwi akata urwa Ari kushanda muupenyu wako Dati ndino rivesa Yee ndino rivesa Shose ndino rivesa Shose ndino
rivesa Kave kukoro mora neyo
Yesu wangu
anza Zatarwa wana sasa
Chimimu makure umo
Makanga wapeja
Chimimiso chake
Makomborero,
chimimiso chake iye mari, neche kutikuchanaya.